Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mashanu nemumwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikurusa, tinoti kumapurisa dei acherechedza murawo, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye 263 Chat.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources ekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, theordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nemumwe chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu 335,000. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nemazana matanhatu ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu, kana kuti 96,526. Chirwere cheCOVID-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe. Vanhu vanosvika makumi mashanu nemumwe chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikidzwa kubhadhara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu yemari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Khoera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari miriraizizi vati vafonerwa naamai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwekoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti takurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudze Studio 7 kuti iende kunozvionera, asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi titange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunuraijena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kwecovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana, asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuindirani nezvakataurwa kumazitare edzimhosva musi wa15 April apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa arengere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinoti shungurudza zvikuru, satinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Tokuti isusu ngavaongorore, vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzi dzatavasvitsa.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa15 kubhindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare uye vatori venhau navo vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo. Vachitaura mudare Senate nezuro, gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vakati vatatu ava vakatyora mutemo wenational lockdown uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara. Asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava.
Asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa. Hazvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti wachikora mutemo, nekuti kana wachikora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa woendeswa kuchitokisi chemapurisa, mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodaira mhosva yako, haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava.
Vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa. Pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda, izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya, achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa29 Chikumi kusvika musi wa22 Chikunguru. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Robert Masaraure, vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yati yakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapapaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tinge tichiisa upenyu hwavo parumana nzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi, matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemaunion ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku, asi vari kuramba vachiisa zvitandamudzere, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya hachisiriwo ega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varairidzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira dzichaite zvakare chose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunununa nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kuenda kumatare kukumbira kuti zvibataramise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nehwevarayiridzi. Tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi, nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica vaCliff Makanda, avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko. VaMakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose. New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda, uye ndiko kune muzinda weStock Exchange. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaMakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda.
Tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete, zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro. Nyange uchitambira mari yako because vanhu vakushandira kumba, unenge uchitya kuti basa rako riri essential here, uri munhu anonyatsodiwa here pabasa, uri essential here, basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo. Saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya.
Zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepetsa mari makatarisana nepachapera covid-19?
Saka zuva rese, every day, zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa, basa ritsva uchitongoaplaya kumabasa kuzi hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi.
Semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari, munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuAmerica yaparadzwa necovid. Vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma. Saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei. Saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo. Kana wanga uchida kutenga firiji itsva, chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzivi kuti mangwana basa unenge unare here kana kuti unenge usina. Kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze, chimbomira, chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu. Because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwowo unenge uchita se munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu, munhu iyeye anoshandisira umwe munhu, munhu iyeye anoodha kuno umwe munhu. Saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga. Saka uye anga achisapuraya haana kuanowana mari yacho, uye anga achitengesa haasi kuwana mari, uye anga achitenga haasi kuwana mari. Saka zvinhu zvakaoma. Vaya maforenda vaya vamazimbabwe anga ari kuno kuAmerica vanga vachitumira mari kuZimbabwe, havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachienda kubasa here. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba, rendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Karangwe twaropa fadzo musa ndiri ku Pietermaritzburg South Africa. Tiri kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedu wee. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura, kwete zvekutamba. Kufamba mumalokesheni umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chaanacho unoshandawo mba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa chinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wee, hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa. Zvino ukaenda parobot unongoona maforeina ndoanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zemitambo, vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya mushure mekuona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangazhike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZvenyika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kundakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United Muzare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
Hano izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoonawo kuti ha apa vanhu vakutambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Sadomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanikwa uchitamba kunze kwenyika unenge wana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira neexperience yandakaona ndechekuti kariya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nemaproperties, and the best way to invest is to invest home, nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akeje United Danny Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aiwana.
Yekutanga inyasha dzamwari and nekuona mamistakes anenge achitwa nevanhu nekuteerera maadvisor anenge achipiwa nevanhu. Zvinokurudzira stereki nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraisewa, because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stereki from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu, asi vanhu nenyasha dzamwari ndo dzakanditiye ndikwanise kuwana mukana wekuti nditewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNorman Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
HPM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.